This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa terere tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 22 2015. Makaterera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana nerunyararo, mapato anopikisa achiti National Unity Day inofanirwa kuva yemunhu wese, kwete yezano PF chete. Nhengo yezano PF Central Committee Senator Agai Clement Georgias vanovigwa kuHeroes Acre, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vachivarumbidza segamba rairwisa mabhanga anoda kubiridzira veruzhinji. Zimbabwe yosimudzira kushandiswa kwemari yekuChina kutanga gore rinouya sinzira yekuti nyika ikwanise kubhadhara zvikwerete zvayo kuChina, pamwe nekusimudzira kutengeserana kwenyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika 13 aungana nhasi muHarare achikurudzira kuti zuva rekucherechedza runyararo pamwe nekubatana kwevanhu runofanirwa kubatanidza zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe, kwete kuita rusarura. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Masangano aungana nhasi anoti kunyange hazvo zuva rekucherechedza runyararo munyika rakaumbwa pasi pemapato maviri ezanupf nepf zapo, zuva iri rinofanirwa kuva zuva remunhu wese ari muZimbabwe. Masangano anopikisa hurumende aya ari kushandawo pamwe chete muchirongwa chenational electoral reforms agenda nera, icho chine chinangwa chekuona kuti zvinhu zvese zvine chekuita nesarudzo zvagadziriswa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Munyori mukuru kubato reMDC rinotungamirwa naWamogen Tsvangirai vaDouglas Monzora vati kubatana munyika kunounza runyararo, nekudaro kunofanirwa kuva nezuva rerunyararo nekubatana renyika yese.
Mapato ezvematongerwo enyika akasaina gwaro rinonzi NERA asangana nhasi muHarare tichitaura nenyaya yeUnity Day. Unity Day, isusu tinofunga kuti Unity Day harifani kunge riri zuva rezano chete kana nezapo. Izuva rekuti mapato ese emuZimbabwe ange achibatana. Tasarudza zuva iri nokuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kubatana. Isu takatotanga kubatana pakushanda tose nemamwe mapolitical parties anosvika 12. Saka ndiyo yatinoti kubatanidza vanhu ikoko. Saka tanga tichitaura kuti kunongonzi kune Unity Day muZimbabwe asi pasina kubatanidza vanhu. Somuenzaniso kuzanu PF kwacho vanhu havana kubatanidzwa. Uyezve vanotungamira Zimbabwe inoyi havabatanidzi vanhu, vanotokanganisa vanhu nekupatsanura vanhu nezvavanotaura. Vanotaura zvinhu zvekunyomba mwama mapato. Ndozvatati tichitaura kuti hazvifaniri kuitika izvozvo. MuZimbabwe munofanira kunge muine kubatana kwevanhu, kubatana kwemapolitical parties nekubatana kwendudzi. Kunobatsira kuti kuve nerunyararo.
Mutungamiri webato reAfrican Democratic Party muzvare Marcelina Chikasha vati zvinonyatsisa zvikuru kuti kunzi pane zuva rezororo nekucherechedza runyararo nekubatana, izvo zviri pachena kuti munyika hamuna kubatana kwacho.
Isusu semapolitical parties akasaina document ratinoti NERA tiri kuti muZimbabwe hamuna unity. Tiri kuti unity inotaurwa muZimbabwe yanga iri pakati peZANU PF nezapo. Isu semapolitical parties tauya pano nhasi tichiti tuda kurakidza vana veZimbabwe kuti unity tinoifambisa sei.
Mozhare chikasha vatora mukana wekushoropodza vatungamiri vehurumende avo vavati ndivo vari kukonzeresa kusabatana kweveruzhinji munyika.
Kutaura kunoita vamwe mapolitical leaders vemuzanu PF vachitsoropodza mapolitical parties vachishora vachituka takuti isusu kutaura kwakadaro hatikude muZimbabwe. Isusu tiri kuda kutaura kunobatanidza vanhu, kutaura kunovaka, kutaura kuno unza budiriro munyika yedu.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vatiwo kubatana kwemapato anopikisa achida kuti sarudzo dziitwe zvejekerere pasi penera zvinoratidza mushandira pamwe chete uri kuitwa nemapato anopikisa.
Kubatana kutsva kunofanira kuti vanhu vemuZimbabwe vese vange varipo. Ndekunosanganisira vanhu vese vemuZimbabwe vekuopposition, maopposition political movement nevekuzanu PF vacho kana vekuruling party. Ivowo vakabatana ndokuzoti titi unit yakuinzwa namaZimbabweans ose.
Mugwaro raro rekucherechedza National Unity Day, sangano reNational Peace Trust riri kukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirambe zvakabatana. Asi sangano iratiwo zvinosuwisa kuti runyararo nekubatana zviri kuramba zvichiderera muZimbabwe. Zuva reNational Unity Day rakatanga kuremekedzwa sezororo zviri pamutemo muna 1997, makore gumi mushure mekunge mutungamiri weZanu vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri weZapu Moshakabvu Joshua Ngomo vanyorerana chibvumirano cherunyararo pamwe nekubatana kwemapato maviri aya achiumba bato rimwe chete reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nengo yeZANU PF yakashaya chishano chapfuura Senator Agai Clement Georgias varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti itarisiro yavo kuti kusimudzirwa kwekushandiswa kwemari yekuChina yeYuan kutanga gore rinouya kuchabatsira zvikuru munyaya dzekushanda kwemabhanga. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwava Georgias vamugabe vati apo Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzekuEurope neAmerica, mabhanga munyika ari kutemerawo vanhu zvirango nekuvabhadharisa mari yakawanda kana vachinge vakwereta pamwe nekuvatorera mari dzavo kana vachinge vaisa mari mumabhanga.
How do we ever hope to grow this economy when we undermine the propensity to save by punishing borrowers?
Ndinofara kuti bazi rezvemari pamwe nemukuru webhanga guru munyika vari kutsvaga nzira dzekugadzirisa mashandira anoita mabhanga.
Zimbabwe iri kusimudzira kushandiswa kwemari yekuChina gore rinouya, uye gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti izvi zvichabatsira nyika kubhadhara zvikwereti zvayo kuChina. Vamugabe vati vaGeorgias vaive muzvina bhizimisi akarwisana nemabhanga panyaya iyi, uye vafa vari mushishi rekurwisana nenyika dzekuEurope pamusoro pezvirango zveupfumi zvadzakatemera Zimbabwe. Vati kunyange hazvo vaGeorgias vange vasina kubudirira panyaya iyi, vange vakwidza kumatare zvakare kuti ongororwe uye itariro yavo yekuti nyaya iyi ichabudirira.
The appeal has not yet been heard. Poor Georgias has left us before the court has given an answer.
VaGeorgias vabva vatisiya nyaya yavo isati yapera. Ndinovimba nyaya iyi ichanzikwa nekuti vakashandisa kambani yavo uye ichiripo kambani kunyange ivo vashaya.
Vamugabe vazivisawo kuti vaGeorgias vange vapera mari vachirwisa zvirango zveupfumi, uye vange vave kubatsirwa nehurumende mukubhadhara magweta avo panyaya iyi. VaGeorgias ava vanhu vemuridzi wekambani yeTrinity Engineering pamwe nekambani yematirakita vakaiswa pazvirango neEuropean Union muna kubvumbi muna 2007 zvichitevera kudomwa kwavakaitwa kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekusimudzirwa kweupfumi. Muna 2000 wakare vaGeorgias vakarambidzwa kupinda muBritain sezvo vaive pazvirango zveEU. Vakakwidza EU kudare vachida kuripwa mamiriyoni matanhatu emaeuros vachiti vainge varasikirwa nebhizimisi ravo kuburikidza nezvirango izvi, asi dare iri rakarasa chikumbiro chavo. Vamugabe vaenderera mberi vachiti vanofara chose kuti hurumende iri kusandura mashandiro emabhanga munyika kuitira kuti asarambe achibatirira veruzhinji munyika. VaGeorgias avo vange vari nhengo yeZANU PF Central Committee vakashaya vave nemakore makumi masere ekuberekwa.
Putin is the number.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti vari mushishi kuita hurukuro nevemabhizimusi kunyanya kuti vaone kuti vangashandise sei mari yekuChina yeyuan sezvo nyika mbiri idzi dziri kutengeserana zvakanyanya. VaMangudya vanoti apa hapana chitsva nekuti yuan imwe yemari dzagara dzabvumizwa kushandiswa munyika pamwe chete nemari yekuAmerica nerupi, rand nedzimwe. Dr. Mangudya vanoti manyepo kuti kuri kuda kuti kukanganirwa kwechikwereti cheZimbabwe neChina ndiko kwapa chipatapata chekuti pashandiswe yuan. Blessing Zulu abata vaMangudya kuti tinzwe zvizere.
Zvekushandisa yuan muZimbabwe zvagara zviripo kubva mugore ra2014 apo pakaizwa yuan mubasket of currencies inosanganisira US dollar, rand, pound, euro. Niyo yuan yacho. Saka zvikara zviripo, tingoti izvo, yuan muZimbabwe haichi haino muZimbabwe. Hati trade, tiri kutengesera zvinhu zvekunze, tobacco, zvakadaro kuende kuChina, iye manifesto zvoshaya kuZimbabwe ari kuuya. Saka tiri kuti tingaita sei kuti yuan inge ichiitawo basa rayo muZimbabwe kufanana neUS dollar, pamwe chete naUS chete. Mei zvati we are replacing the US is a man. We are saying we want to shantia yuan muZimbabwe pamwe chete nemakarenzi ane aripo ese.
Saka mungati zvi zvamuri kuita pari zvino kuti muonewo kuti vanhu vanyanyawo kushandisa iyo yuan yacho.
Yuan imo mubasket of currencies asi haizi kushandiswa. That is exactly what we are trying to do. Ingadii kuti vanhu varii zvaite nyore kuti vaone maakarenzi anoshandisa. Saka pane zvimapaho tipe tichikongorora. Kana mabhenzi ekuChina acho, nemabhizinesi emuno, nemaexporters etobacco acho ese, manjetas acho, kuti tingadini kuti zvishuwa zvakanaka. That's like the rand, nemarand. If you're exporting to South Africa, nebhalwa nemarand. If you're exporting kana kuEuro, nebhalwa neEuro. If you export all kana kuChina, nebhalwa nemarand zvinganakawo kuti zvive zvakanaka. Nekuti maexport ari pakati peZimbabwe neChina, anosvika kuma 1 billion.
Gavana webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. VaChitambara vanoti vemabhizimusi vanokwanisa havo kushandisa yuan asi kuvanhuwo zvavo zvichatora nguva.
Tekutanga kana kuteresa kampani yezvemabhizimusi idanho rakanaka nekuti China ndoo yaita hombe hombe yatinonyanya kudyidzana nayo nyaya dzekutengesa nekutengeserana. Saka takashandisa mayuani zvinhu zvagara zvava zviripo but zvinoitawo zvakare kuti matrade cost anga achideredzwa uye zvinoitawo zvakare kuti nyaya dzemacurrency risk dzinge dzichiminimaizwa. Nekuti China ndoo one of the biggest trading partners yeZimbabwe pane munguva. Asi takatarisa in terms of macontainer zvinogona kupera nguva kuti vanga vachiumakunge vachishandisa machinese yuan nekuti vanhu vazhinji vanga vangovadzora kushandisa maus dollars anenge aripo.
Asi vachitambara Zimbabwe inosvika riini ichishandisa idzo mari dzedzimwe nyika idzi?
Chokutangisisa kuona kuti muekonomi mune production yakawanda here. Pane zvii pari zvino production ine yakanyanya kuderera. Production muminda yedu, production is in mafactory edu iri pasi zvakanyanya. Saka ngatigadzirisei nyaya idzodzo. Muminda ngatione kuti mafarmers edu awana maproperty rights ari strong. Sekuti vakwanisa kunge vachienda kumabhanga nemabhengable proposal nemacobalt project avo vachikwanisa kunge vachipiwa mari kumabhanga. Hemi ngatigadzise nyaya yemaparacetals edu kuti akwanise kunge achicontributa kuproduction, contributa kuekonomy. Pari zvino maparacetals edu haana zvaari kunyanya kucontributa, ari kutodraina fiscal makatarisa dzimwe nyika. Kunana China maparacetals anocontributa about 50% kunyaya dzegross domestic product.
VaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakavhota mu Central African Republic vakatsigira kutambirwa kwebumbiro idzva rakanangana nekupedza kusagadzikana kwemakore matatu munyika iye. Vanoona nezvesarudzo vanoti zviri kubuda mureferendum iyi zviri kuratidza kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvinoda kuti mutungamiri wenyika avhoterwe kwematemu maviri uye temu imwe chete inenge ine makore mashanu. Vanhu vakawanda vari kudawo kuti mauto asapiwe simba rakawanda uye kubvumidzwa kwezvitendero zvose kushanda zvakasununguka. Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira muChina uye ari gweta vaPu Jingwang vari kutarisira kuburiswa mutirongo nhasi zvichitevera kusendekwa parutivi kwemutongo wemakore matatu vari mujeri. VaPu vanonzi vakataura mashoko asina kunaka kubato riri kutonga reCommunist Party. Dare rakawana vaPu vaine mhosva yekukurudzira kuvengana kwemarudzi uye kudenha vamwe pamwe nekuda kupopotedzana nevamwe. VaPu vachange vachigara vakaiswa ziso pavari nemapurisa mumakore matatu asendekwa aya. Gore rino vashandi vehurumende vakavanda vari kutamba zoro rekisimusi vasina mari muhomwe dzavo sezvo hurumende yakashandura mazuva avo ekuwana mihoro pamwe nekusabuda pachena panyaya dzemabonus. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi nevamwe vashandi vakaziviswa kuti vachawana mihoro yavo nemusi wa28 zvita unove muvhuro unotevera mushure mezoro rekisimusi. Vanoti mauto ndo chete akakwanisa kuwaniswa mihoro asi pasina mabonus. Kare vashandi vehurumende vaitambira mabonus avo mwedzi wambudzi zvaiva panguva yekugadzirira zororo. VaMajongwe vanoti danho rehurumende rekushandura mazuva emihoro iri pamwe nekukundikana kwayo kuvazivisa kuti vachawana mari dzemabonasi riini zvava kuita kuti mhuri zhinji dzisuve panguva inofanirwa kunge iri yemafaro. Hurumende yakazivisa kare kuti zvino zviri kuiremera kuti iwane mihoro pamwe nemari dzebonasi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Zvinotsamisa zvikuru kuti hurumende vanhu vatima, hurumende inoti ndeye rusununguko iri kufamba nechirongwa chezvimafe inotadza kubhadhara vashandi vayo pazoro rekrisimusi rakadai kuti vashandi vanotadza kuwana mari before Christmas. Kureva izvo kuti vana vadiki havachanzwisisi zoro rekrisimasi harina zvarinoreva. Hatigoni kufadza vadiwa, hatigoni kufadza vakadzi, hatigoni kufadza varume, hatigoni kufadza vana, hatigoni kufadza vabereki. Ipamusana pekuti hurumende iri kuti haisi kuziva kuti mari iri kuti isu tichidavira kuti hurumende yedu inodya mari dzakanyanya zvinova zvinotitatiramadza kuti takangobhadhara vechiuto chete ko isu tisingatakuriwo kuti toitawo sei kunyika yechipisirwa nyika yababa.
Saka chamusati mabhadharwa imari dzebhonasi here kana kuti ibhonasi nemihoro zvese?
Mihoro nebhonasi zvese. Zvekuti iye zvino tinokunetsa ndechekuti tine utungamiri hunonzi hweapex council. Apex council iyi yakanyarara kunge dombo rakakandwa pasi pekariba isina mvura. Haifambi, haibvunzi, asi tinotoshamisika kuti nekuti iye zvino kuti PTUZ vazoona Majongwe naParadzai naSabangana tine tisi tinoenda kuhurumende tiripo ndiko tichauya tisi PTUZ ivo kuine sangano rinofanira kunge richimirira vashandi. Pamwe pacho unozvishaya kuti zvofambiswa sei. Asi todavira kuti haane kufamba kwenguva nguva yekuti tirambe tichingotsva haisiri yakwana. Hatingarabi tichinyararira benzi richidya musadza veduwe. Ngatisvikei pasteji yekubise vashandi kunyange paine sangano rinonzi apex ngatimbomira tombosiya izvozvo tomboita zvinoita kuti dumbu ribvute. Saka tiri kungochema nairori rekuti dai hurumende yedu yaitawo zvinoita.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC. Munau dzedu dzemitambo. Vatsigiri venhabvu vazhinji vari kutarisa nemaziso matsvuku kuti chii chiri kuitika kusangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA panyaya dzerutsigiro. Nezuro ZIFA yakati yakanyorerana chibvumirano nemumwe muzvinabhizimusi wechidiki vaWikinel Chivayo chemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora mumakore maviri anotevera. Asi vamwe vanoti rutsigiro rwakadai runozonetsa mune ramangwana sezvo rwakaitwa pakati pemutungamiri wesangano reZIFA vaPhilip Chiyangwa nemuzvinabhizimusi uyu. Vachivayo vakazivisa kuti mari yekutanga inosvika $50,000 yakatopiwa kuZIFA kuti ibhadhare chikwerete chevaimbove murayiridzi weMawarriors vaTom Sandfit uye mumwedzi unouya vachabhadhara imwe $50,000. Izvi zviri kuitika panguva iyo ZIFA iri kunetsana nevaimbove murayiridzi wechikwata chemaWarriors Kalisto Pasua uyo anoti haasi kuzobvuma kutora basa iri kusvika apiwa mari dzake neZIFA. Studio 7 yaedza kubata vachiyangwa navachivayo asi nhare dzavo dzanga dzisingadairwe. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaChris Sambo avaimbotungamirira sangano rePremier Soccer League munguva yapfuura kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iye.
Zviri kuitwa neZIFA zvakasiyanei nemasenzero ataita mukutsvaga sponsorship. Nekuti zvinodikanwa kana uchitsvaga sponsorship. Pagai sponsorship inobereka dzimwe sponsors. Sponsorship inoita kuti vamwe vadonhedze rute kuti vade kushanda neZIFA. Nao ndikaona sponsorship yakawanikwa navachiyangwa vachinyorerana navaWikinel. Homu tinoigamuchira sponsorship ichayabatsira. Asi tinondiita kuti ndisanyatsonzwa manyukunyuku pamusoro pazvo ndezvekuti isponsorship iri pakati pevanhu vaviri haisi yatinati icorporate sponsorship pachirungu ende zvakare haisi patinoti yatinoti pachirungu specific pari kunzi tatenderana kuti ndichabisa 1 million asi haisi kutsanangura kuti 1 million ichaburiswa sei. Imiliyoni iri kunzi ichabuda vachiyangwa kana vari pachigaro. Saka sponsorship dzinenge dzakadaro hadziwanzopamanyau ende hadzinyanzokurudzira mamwe makampani.
Semaonero enyu, chii chingaitwe nesangano reZIFA kuitira kuti sekutaura kwamaita vawanikwe ivo vachikwezva vamwe vangauye kuzotsigira nyaya iyoyi yenhabvu munyika?
Vanofanira kuchenesa zita ravo. Zita rekuti ZIFA pari zvino kasviba.
Vanga vari vaChris Sambo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki zvinosimudzira upenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo vanhu vari kugadzirira zoro rekisimusi, tinokumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwaisa hama neshamwari. Musakanganwa kutiudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318. Nhasi taita rombo rakanaka tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Dear Seven, mukoma Blessing Zulu namukoma Jonga muri Zimbabwe makadii henyu ndinonzi mukoma office Jairos ndiri kunonzi kutrilon iri muzimba east ndinoda kungoshuvira hama dzangu dzose dziri muzimba east nezimbabwe yose mumashonaland west Christmas yakanaka nenew year inofadza mufare zvakanaka vatyairi vatyairi makadhakwa teedzai mitemo yemugwagwa ndinoti muve nezororo akanaka ndatenda hangu
tiri kuno kumasvingo gwendo guno Christmas hatikwanisi kuipemberera mhaka yekuti zvinhu zvakaoma hakuna kana mari kana yekuwana chaiyo kuti titenge zvokudya hakuna saka Christmas rwendo runoro hakuna kuno kumasvingo hatina kana rubatsiro rwatiri kuwana kubva kuhurumende saka zvakatotiomera tava kutofa nenzara ndini wenyu Liberty kwachivi
zongana blessing ndinobonga nezvemunotipa nhau dzezimbabwe taremba kugara mushango Christmas itorikira mushango kwetinogara kuno kunourawa vanhu mapanga chiitii bvuti nyika yezimbabwe haimbonaki kana kawani kuti tigarewo kuzimbabwe tirikirokisi muzitofarire mushango muzina baba namai mufarise vese vanondiziva kuti pinge nehama dzangu ndimike bandi kuti pinge noteta kana mukaverenga tsamba yangu zongana blessing mufarawo nemwe munotipa nhau dzechokwadi
ndini Matthew Mushara ndinokwazisa mudzimai wangu Mike Reva Mushara pamwe chete nemhuri yangu Reva naBanashe hama neshamwari munin'ina wangu Kizito Mushara Parare apo hazadzi yangu Chipo Mushara nemachinja ose toti Happy Christmas
ini ndinonzi nematombo negomo kuguruve uko ndinoda kuti hama dzangu neshamwari dzangu dziriko kuguruvedzekwa nematombo kisimusi yakanaka veduwe vandinoshanda navo kuguruve ikoko vanosanganisira Zigi Chambari Chidzivo Masasiko mwakadiniko hama dzangu ririseiko zororo iri dai mava nekisimusi yakanaka veduwe kune mihama dzedu dzestudio 7 tinokushuvirai kisimusi yakanaka hama dzangu dai mwari vakukomborerai mava nekisimusi negore dzva rakanaka chichemo chedu kuvashandirwi vedu vehurumende veduwe vana tovapeiko kisimusi ino yopera here vakangotarisa nai veduwe vasina kana chingwa dai matipotu mari twedu takwanisa kutengera vana chingwa kisimusi ino ko mwoyo makaisepi ndinotenda hangu
mazera sei pastudio 7 ndinokwazisa mhuri yangu yandinayo amaita tatenda wacho naRonald nditirirarai zvine mufaro baba ari kubasa ari kumbodhiraivha ndinouya mamanji at around 9 ndenda svika mundisiyirewo chikafu
tinotenda kwamuri mose matumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp rambai muchikwazisana pano pastudio 7 asi semazuva ose nguva ndo dzine shanje sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro wenhau Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana nerunyararo mapato anopikisa achiti National Unity Day inofanirwa kuva yemunhu wese kwete ZANU PF chete nhengo yezanu pf central committee senator Agai Clement Georgias vanovigwa kuHeroes Acre mutungamiri wenyika varobert mugabe vachivarumbidza segamba rairwisa mabhanga anoda kuberedzira veruzhinji tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina chris gande namavhlasi musanganya uye